A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 29th, 2018. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. Today we are looking at demonstrations by MDC in Harare against what it terms the worsening economic conditions in the country. What are your views on the issue? I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. And now to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. www.voashona.com and www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now.
And thousands of MDC supporters took to the streets today protesting worsening economic conditions in the country and handed a petition to Parliament with their demands.
And the petition cites massive shortages of basic goods, including fuel, cooking oil, runaway inflation, and the absence of production and output, job losses, and increasing unemployment.
It also says President Mnangagwa imposed himself into leadership through the 30th of July disputed election, whose results are untraceable, unverifiable, unreliable, and that the economy has become the immediate casualty of the crisis of legitimacy.
And addressing his supporters during the demonstrations, MDC leader Nelson Chamisa said President Emmerson Mnangagwa has failed to fix the economy and called for a transitional government to fix the economy and political impasse, adding that his party has written to SADC and the African Union on these issues.
Now, let's take a look at what happened during the demonstrations today. That there was MTC leader Nelson Chamisa addressing his supporters in Harare today. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhla ke sikhangela udaba lokutshengisela kwebandla le-MTC lisola elithi ukubhidlika komnotho welizwe, ukuswelakala kwemali yokusebenzisa, ukungalingani kwemali yama-bond notes le-US dollars njengalokhu uhulumende athi kuyikho khona, kanye lokungaholisi izisebenzi ngemali efanayo. Umnumzana Chamisa njalo uthe sekhuluma labasekeli bakhe ngemva kokuyachiya iphetshana lezikhalazo zabo edalela ephalamende, uthe yena kufanele ukuthi kubunjwe uhulumende okuthi abe elungisisa umnotho welizwe, kungalungisiswa ukuthi ongakhokhelwa ngubani. Njalo wasesithi yena uselobele njalo umanyano we-AU kanye lowe-SADC ebazisa ngalolu daba elokuthi kunenge okumele kulungisiswe elizweni. Ngakho ke yilo udaba esiyabe silucubungula lamuhla. Kusesenjalo ke asizweni omunye obekhona kulokhu kutshengisela, yena ke ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu, esichathisela ngempela ukuthi kuyini ade bekwenza khona ngale betshengisela.
Ukutshengisela kwebandla lethu le-MDC namhlanje eHarare kuphumelele kakhulu. Abantu bebebaningi ke bekungakhanyi, beyinhlabathi nje beyichebechebe. Ikanti lo mbiko besifuna ukuhambisa kuZulu lakuhulumende wamasela wakamnangagwa siwuhambisile umbiko okuthi sifuna ilizwe libuswe ngendlela eqondileyo. Sifuna baqede lonke uhlupho olukhona elizweni, uhlupho lwemali, uhlupho lwamafutha, uhlupho lwezisebenzi ukuthi zenelise ukuthola imali, ngoba sinanzelela ukuthi uhulumende sechaja-ke imithelo yakhe ngama-US dollars kodwa abantu lokhu beholiswa-ke ibond. Yikho-ke beokunye kwe-ebhesi kukhuluma ukuthi-ke abantu kabaqalise ukuthi baholise nge-US dollar ngoba uhulumende sechaja ngayo-ke imithelo yakhe eminene. Yesitshengisele ugwalo lwethu sihamba salutshiya-ke ephalamende ukuthi-ke luphiwe u-Speaker of Parliament ukuthi-ke konke sifisa ukuthi kutshintshwe kuyenzakale.
Lapho-ke lizwe umnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo obephakathi kwalokho kutshengisela eHarare. Mavila.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi, tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa nebato guru rinopikisa re-MDC muHarare nhasi. Taona mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachitsi ivo havasi kufara ivo nevatsigiri vavo nekuondomoka kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika. Uyezve vati iyi inzwisa yezvichauya. Tichangezve tichitarisawo mashoko aamai Auxillia Mnangagwa avataura nhasi kumasvingo. Ekuti avo vanoroora kana kurodza vana kana vasati vabvazira vapiwe mutongo wakaomesesa. Saka regai timbonzwa zvataurwa navaChamisa nhasi pamusangano wavo wavaiita kuHarare. Let's go to MDC Chamisa.
Maka voterani pa u president. Amuna ku voterani pa u president. Tiswa tisikuzorwisana na vamunangagwa nefuti nokuti futi hatibelieve mairi. Voti yedu ndo futi yedu. Futi iyo yakarira musi wa 30 July. Ndobva yapfuura corruption. Ndobva yapfuura uori. Ndobva yapfuura nhamo. Ndobva yapfuura kutambudzika. Yapfuura kutambudzika yakapfuurawo nhamunangagwa. Kureva kuti mumiririri wenhamo akanzi nevhoti hakodzeri kuramba achitungamirira. Iri demo inzwisa inhanganyaya yokuti nyaya yedu ikasapera tinoramba tichinja magiya tichibva number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Tozosvika chaipo chaipo. Chokutanga tiri kuti hatigadzirisei nhaurirano wamunangagwa. Musatya kuti titaurirane nyika vanhu varambuswe. Onai munyika hamuna peturo. The crisis in the country is a crisis of governance. It's a crisis of confidence. It's a crisis of legitimacy. It's a crisis of leadership. Nyaya inogadzirwa sei? Uyai tibatane. Vane ushoma hweleadership nesu vane hwakawanda. Toonesana. Tokupai mazano. Toenda mberi nenyika. Hatisi kuzozorora kusvika vanhu varegera kupirwa mari yavo. 2% yakumbira vanhu.
Mozvare Shupikai Mutiswa varatidzira vaudza Studio 7 kuti kutambura ndiko kwavasunda kuti vabatane nevamwe mukuratidzira kwanhasi.
Yachandisunda inhau yeZimbabwe ikonomi yedu inomira zvakanaka. Semanyu generations tinoda a new beginning, a new Zimbabwe. Tatambura nenhamo.
Vatonderai nemaramba vanga varipowo pakuratidzira vachema-chema nekushayikwa kwemabasa munyika vachiti nhamo iri kurova vechidiki yave kuvachembedza.
Taneta kutambudzwa. Takumbodawo kugara zvakanaka wedu, please. ZANU-PF ngaisiyanewo nesu. Vana vadiki takuita senge harahwa nenhau yekushaya.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune vaNelson Chamisa uyezve nevatsigiri vavo vataura nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere. Tombonzwawo kubva kuna vatogarepi vanotungamira vechidiki veZANU-PF vachitaurawo pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Let's go to ZANU-PF.
Isusu tiri panzvimbo dzatinoshandira kubato nekune mabusiness interest edu semusangano weZANU-PF. So mayouth edu ariko vakamirira vachitarisawo kuti hapana vanomusikanzwa here saivava vangazosvika panzvimbo idzodzo vakaita zvisina maturo, sezvo tanzwa kuti ivo vanhu vasina maturo nomukuru wavo. Saka takangotarisa kuti tione, handisati ndanzwa hangu nzvimbo dzose kuti dzakamira sei, asi ndinovimba kuti patiri isu tinokwanisa kudzivirira nzvimbo dzedu. Tinokwanisa kuudzawo mutemo kana pangada kuita maitiro atisingadi, asi kufunga kuti haana kukodzera runyaro. Tinobva taudza vanozviita vana mazvikokota wazvo kuti vazvigadzirise. Ndobva ndiri pabato iko zvino, handina chandati ndavona chinoratidza kuti pangava nechakaipa. Vechidiki veZimbabwe vanofanira kuziva kuti nyika inoenda kushandirwa. Iko zvino chitima chofamba, Zimbabwe yakuinda mberi. Tiri kuona vamabhizinesi vakawanda vanoda kuti vashande nevechidiki vava vachine simba rokushanda. Kupedza nguva nesimba muchiita izvo zvisina zvazvinouyisa sadza patafura hazvina zvazvinobetsera. Iko zvino kutobatana navashandi. Vashandi vanotungamirirwa nomunhu unonzi Emerson Mnangagwa. Haanei nezvepolitics, unoda rufaro kuti vaZimbabwe vanhu kubudirira. Saka ikoko ngatishande naye timbosiya zvinokirieta kurwa, kutukana, kuvengana. Zvese izvi hazvina nguva muZimbabwe iko zvinoizvi.
Apo tanga tiri kunzwawo kubva kune veZANU-PF vachitaura pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Kune rimwe divi nhasi, mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vanga vari kumasvingo uko vashora ivo avo vanoroora vana vasati vabva zera. Vanga vari kuti ivo vanhu vanoroora kana kurodza vana vasati vabva zera vanofanirwa kupiwa mutongo wakasimbarara. Regai timbonzwa kubva kuna amai Auxillia Mnangagwa.
Kurodzwa kwavana vari pasi semakore hurumende haisi kubvuma isusu wana maya kubvuma saka tizivi kuti ari kuzvibvumira ndiani nokuti nhasi arikutaura kuti saativi kuti vana vedu varove vari pasi pemakore kana vari baba vanga vachizviitisa nhasi ndauyawo samai ndiri kukumbira kwavari kuti aiwana baba masvingo wee regai kutirodzera vana vedu vachiri vadiki takatarisira kwavari nokuti ndo vachatichengeta mangwana ndivo vachava mafirst lady enyika ndivo vachava maMP vachava makansela vachava neutungamiriri hwakawanda hwakasiyana siyana asi kana abharuka saizvozvo haana kuzoenda kuchikoro dzinza rafa nyika yafa nokuti nyika ino urwere haina kumberi kwainonya kuenda
amai Florence Chwera vemusha wekwamucheke vatsigira amai Munangagwa pakuomesera vanotyora kodzero dzevanasikana
ndoda kutendera nemashoko ataugwa nafirst lady asi andirwadza pakuti vana vanobvaruka ane 14-15 achida kuzama kubudisa mwana otsemuka madokta first lady vati madokta ositambudzana nenyama kuti dzibatani kuti dzisona ndidi zvinhu zvinorwadza inoona sekuti zvakangofanana nokumurume uyu waita medhi amoni inoona sekuti mutemo dai vanhu ava anzi munhu wauraya munhu ngatongegwe zvinofanana nomunhu wavo wauraya because fungako kana dokta akakonwa kubata nzika naizvozvo munhu wafa handitika mutemo ngausimbisiwe
apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Munangagwa panyaya yataupiwa naGandri Maramba ari kumasvingo todzokera zvakare panyaya yedu yanhasi nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa muHarare nebato reMDC asi tombotora nguva ino kuchingamidza vari palifeed yedu pari zvino tinaranga Vengera ari kuti timufonere abva isa namba dzake Aloys Ngoshi and I'm watching you from Port Elizabeth Pride Tafi Chitsike ari pano ari kuti ari kuSouth Africa muzvondiya muvandi ati ndifonerei Gilson Madanhire hanzi kuhanditi ndimi makadaidza zvirango here nhai asi nhai muratidzira saka Gilson ari kusafara nekuratidzira Fifi Mukumbudzi ari kuti pfeenda pinda ndiri pano pajezi pajozi ndofunga kuSouth Africa uko Evelyn Mavadi Chivarenga ari kuti hai tina Zimunya ari kuti hi I'm watching you from Leeds munoziva zvekuita kana muchinge mapinda tipei nhamba dzenyu tikufonerei Lydia Chigutsa ari kuti hanzi muchadya matauro Victor Solomon Amandishi ari pano ari kuona nesu Lydia Chigutsa ari pano ari kuona nesu namuzvondiwa naJanet Machipe ari kuti hi tete ndo vamwe vari kuona nesu pari zvino asi kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutarisa isu zvataona zvichiitika nhasi muHarare apo panga pari kuratidzirwa nebato reMDC rinopikisa sa
lati sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook njalo ukhumbula ukuthi ungachiya inombolo zakho siza kufonela kumbe nxa ulombiko ofuna ukutsho nje ungathanda ukukhuluma ungawubhala sizawubala lapha emoyeni njalo kulabo abasanda ukusixhuma sixoxa ngodaba lokutshengisela kwebandla leMDC eHarare lapho inkulungwane lenkulungwane zabasekeli baleli bandla abatshengisele khona kodwa ke singaqhubekeli phambili sezwa ukuthi silo mlaleli ecingweni
Brigade Mbotora mthereri wedu yokutanga hello
wadiho
ai watiri wadi tikutaura nani uye muri kupi
hello
taura yenyu tikutaura nani
okay muri kutaura na mfundisi moyo kunoku
ehe muri kupi mfundisi moyo
mfundisi moyo vari kuAfrika vari muAfrika regai nditende zvangu kanakwa taita nhau iripo kuratidzira ukwaitwa chinhu chakanaka zvacho asi kuti regai nditsanangudze maonero andiri kuita
nhau
yandagara nzvimbo iongoro vangabva kukudhara nakudhara ndisingarevi kuti zvingagona kubatisa musavamo wakateera asi kuti handiri kuona pari zvino mukati menyika yedu pari zvino mukati menyika yedu tandiri kuona hai tingaite zvinhu zvose zviri kuitwa zvingaitwa ose kuratidza udidididi asi chiripo yava nguva yekuti tigone kuti vanhu vezimbabwe vose zvaitwa izvi titi matunhu ese nevari kunze timbonamata kubatana tinyengetire mwari nokuti kana tikasadero tikasaudza mwari nyika yedu iyaiya aina chainga ita nukuzi zatuwa hapu mkati minyika medu maa kudamari vanu wanga maanya vakadiva kabuda ziya 2023 ino sika vakango wina azizi kango daro zika kango daro ni wanu waka vota batita wina atireba wachita zikabili ziliwa saka maoni na nizu kita nuku ungoro kwa nte nyezi mbonu kwa sainje batari no kita kose zinga zita zote asita kosha kandu kuona siku diwa vanu vosa wako wata kita zeile kunamata kwete kuratizira kukutu weo jesu already ino zote zimbabu kwa wana ziliwa Afrika yesu ziliwa na sada kwa wana kwa kuchimu ziliwa na zote zazina maturo chaifuwa hapo kutinyike zirusha ntugezo haku tunamungari kutubane zote wa chemi zote wakambo itukwa banguwa ya Davida baka ndo wana gori ya nukutiba mwesi maka nga washito mwesha kumukunda asumari maka mwona kuhunda zanu saka zana ntukona wakatibi nyike zivoba noizo wakatirira tinga zita zidu zote tikaita zote tikaita wakati 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 batisha ntukona parizino ya wangube kuti tigonu kuhunda mungari timbo chema titanye banuwezi tisina kuguta timbo chema tonton tishinitika nukuti mungari nduwa nushandwa kana nguwa ya mungari kutu mwaruna nushandwa 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 hapana zurema inga wani gungwaraka zaruka inga wani mana ya kawaku denga taka nduwa sanju kuona kuwa na vee Zimbabwe zoto yuzo tinga zita tika ita zoto tika maya tika dana vaa tika ita misango tika ingo ita katingo demonstrate abadi azigo pa kuona kwa ndaha kunita niku cherifiza kwa ndane mungwa ya kawana nisha research yangu kwa unamada kwa angu tika ita se nike Zimbabwe
saka ndombo kubata ipapo mfundisi kuti imi saka muriku kuruzi munara unda ya muriku gara muriku ita ili minamati ya muriku taura ii
munamati sinu gara shita atakatombo ita ime wokeri atakatombo ita kadana machecha ara unda ya shika matwengi kika nyingi tani zinyiki ya Zimbabwe saka ndo saka tiku maonera tiku kundamada kwedu pakupataku iti patari zicho wema tumi ujika ruku zama utitaka wina tika ditika dini batiza wapo parizino ivo pasawa wakaita chepa kaisa samba u ebwe azigunu kushandula nyika nukuti fungwa ye nyike Zimbabwe chaka batwa sepa nguva yao yuko faro chaka batwa zaakuda kuti tose vana ye Zimbabwe tigunu kuchema chini chimwe chete sokitu wakaita ungano yese nyika yose yengeka zara wa chati zira da hizo zaidu kwa pakuna mati wani wa chini chema kuna mwari mwari ayu ya ni anza tika mkote haa za mwara vozi nasu mkote haa mkote haa mwara vacha shandi ya mkote kutu mwari wangu wa chumwe shimu zike Zimbabwe ya kuda mwari tinga nyurila matamba kaudidi ipalila kukuna kukuru zira utunga mili wese urumuka tini nyikezo wema chechi api na api chile mungupi zake chile usinga na mati nyike kwe dia ya ya kuda mwari kutimbo muza chibi tose tose tiwono tinga di njuna mwudenga wa chitipa anza ndi azinga chori lika na mkuba muna machi chaimu gurenoya chino guna kubatewa ni anza ino guna tukubisa mkati minyikezo nuri Zimbabwe pachaye pachaye ya weka mera ino upumu waka wandisa aitombo ni zimweze kuunze bati upumu minyikezo Zimbabwe waka batwa niru woko rotu woko waka biswa zuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu Mbatane tikirizoti ngaita zvedu asi kati kana 2023 inosvika ikatika kuti ngotema kukangani vemavhura chingovhotwa vai vachingovhotwa chingovhotwa but hapana zvinoshanduka vanhu vangagona kupera votes but this time kwakuda Mwari
aiwa tinotenda mufundisi baba tinotenda regai titore munyarikani wedu wekutanga tina muzvare Maureen Kademaunga vebato reMDC. Hello. Hello.
Hello.
Hey, tinokuchingamidza ipachirongwa. Welcome to our program, Maureen. If you can just tell us, how did your protest go today?
Today's protest, as you know, was a protest to register our position as the MDC to say that, you know, the election outcome is still a pending issue and the current president or the presumed current president still has legitimate issues and we need to deal with those issues. So our petition that we submitted at the end of the March was addressed to Parliament, to SADC, to the AU chairperson, and also to the ZANU-PF president, Emmerson Mnangagwa.
Mm-hmm.
And our issues are basically that we think that Zimbabwe is at a point where we need to start dialoguing so that we can find solutions, you know, around legitimate issues in terms of leadership, because the election was heavily contested.
Mm-hmm.
And because it was heavily contested, we have serious problems that are now affecting even socioeconomic issues, the socioeconomic status of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And I must say that the march was, you know, it was a huge turnout. We had a bumper crowd,
mm-hmm.
And it was peaceful. unlike what most people have been saying over the past few weeks, that the MDC is a violent party. We know that ZANU-PF has gone before the Commission of Inquiry on the August 1 shooting,
mm-hmm.
alleging that MDC has also forced through the military and other people who appeared before the commission, alleging that the MDC is a violent party and that we were responsible for the August 1 demonstration that resulted in the extrajudicial killing of innocent people.
Mm-hmm.
And today we wanted to demonstrate to the whole world and to Zimbabwe that the MDC is a people's party, which is backed by the majority of Zimbabweans, and that when we do our protests, we do them, in a constitutional manner, in a peaceful manner, and our message is very clear, that we believe that Zimbabwe is ready for a dialogue
mm-hmm.
that will bring a solution towards the legitimacy crisis that we have, and of course, it's a result, especially the socioeconomic crisis. There's poverty in the country, people are suffering, and we believe that this solution is really a people-centered solution. It has got nothing to do with positions, it's
mm-hmm.
got nothing to do with the presidency, it's got nothing to do with government positions, but it is really about solving the crisis that the people are going through.
Muri ipapo tombokubatai muromo, vamwe vangada kuziva kuti ivo muzvare Maureen Kadema Unga basa ravo nderei ku MDC uyezve motsanangura nerurimi rwamai kuti musangano wenyu wanhasi wanga uri wokuedza kuita sei tichitarisa mamiriro akaita zvino munyika.
Alright, so Tara Kwamai Kaibu is National Executive Member ye Movement for Democratic Change. Fekuzvaya kwamunoita mumwedzi wakapfuura pati yedu yakaunganidza mapato akambenge apatanuka tichishanda tiri munzvimbo dzakasiyana-siyana kudzoka pamwe chete kuti hatina election tiri alliance, asi pari zvino taakuda kuti MDC idzokere panzvimbo sezvayakanga iri mumashure
mm-hmm.
kana kutodarika ichinokura sebato rematongerwo enyika. Kutaura chokwadi, MDC ndiyo party iri kusupportwa neruzhinji rweZimbabwe. Election yatakabuda takaona isusu kuti President Chamisa vakavhoterwa neover 2.6 million voters. Maresult atakazopiwa nezeki anova ndiwo akazononzi futi neconstitutional court yatinoziva kuti yakanga yakabatwa yakasungwa mbira dzakondo nepati yeZANU-PF akatsigirwa acho haasiriwo maresult akabuda chaiwo chaiwo musarudzo. Saka machi yakaita nhasi yabuda mhomho yeZimbabwe. Kutaura chokwadi, Harare yanga ari wabata mupfupi wabata mudiki murefu, vanhu vabva kwese kwakasiyana-siyana kunzvimbo dzakasiyana kumamisha kumaruwa mumatownship kuno kwakasiyana-siyana vese vachibuda nezvi rimwe chete rekuti aiwaka kana tasvika patasvika apa President Mnangagwa havana kusarudzwa nevanhu kuti vave president venyika. Kana tichivataura kuti ndi president veZANU-PF havana kusarudzwa kuva president venyika, naizvozvo nyika haingafambi mberi. Zvinhu zvavari kutaura ivo kupfurikidza makurukota avakaisa kusanganisira minister of finance, kusanganisira even monetary policy yavakabuda nayo, iri kumbunyikidza vanhu. Vanhu vari kubatirwa mitero yakawandisa inoita kuti vanhu varambe vachitambura. Ruzhinji runotambura ndirwo ruri kunyanya kushungurudzwa nezvinhu zviri kuitwa nehurumende iyi. Kunze uko tisingatarise muno muZimbabwe, hurumende iyi haisi kuwana chiremerera chinofanira kuwana hurumende. Saka naizvozvo basa rekuti Zimbabwe ibudirire harifambe kuenda mberi. Saka isusu kutaura kwatanga tichiita nhasi patafamba murunyararo tichirakidza zvakare kuti isu sepati tiri vanhu vasingadi mhirizhonga, tichirakidza kuti zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa masoja vakatumira kucommission of inquiry, zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa makurukota avo kuti MDC ibato remhirizhonga, aiwa handizvo zvatinomiririra. Tiri bato rinobhilivha murunyararo, tinoratidzira murunyararo. Saka nhasi neuwandu hwedu tabuda tikaratidzira murunyararo tichiti aiwaka hurukuro dzakakosha munyika yeZimbabwe. Hurukuro kwete pakati papresident venyika vanozonchanisa napresident veZANU-PF vamunangagwa chete, but hurukuro dzinosanganisira kunyange nevamwe vanhu vane chido chekuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi dzinoita kuti titange kugadzirisa nekuvandudza upenyu hwevanhu. Hazvinei neutungamiriri, hazvinei nezvigaro kupati zvine chekuita kunyanya-nyanya nekuvandudzwa kweupenyu hwevanhu nekuti vanhu vari kutambura munyika ino hurumende yavamunangagwa haina kutambirwa mukati menyika nekunze zvakare ende tinoziva tese kuti kana hurumende kuti ishande inofanira kunge ichishanda nedzimwe hurumendewo dziri munyika dzakatenderedza nepasi rose ichitambirwa neudzamwa inofanira kunge inayo hurumende yavamunangagwa haina izvozvo nekuti vamunangagwa havana kusarudzwa nevanhu
vamunangagwakubatai ipapo Musharika Demaunga, regaini mbokubata ipapo, hello, regaini mbokubata ipapo, tine mtereri watina iparishu, mbata ini makadaru. We have a caller, hello? Hello? Hello, caller? Hello? Sesamelelege, umlaleli wetu, lapo sizwe isiphathamandla se-MDC. Unkosazana Maureen Kadimaunga ekhuluma lapho ukuthi batshengisele njani edolobheni leHarare uthi ukutshengisela lokhu yena ubona kuphumelele ngempela ngoba abantu bebuye ngobuningi babo njalo uyalincoma ibandla lakhe ukuthi alula dlame njengalokhu okwande ukukhulunywa libandla leZANU-P F lisithi esabona kuphuma kucommission liyane yokucwayisisa okwenzakala ngokudutshulwa kwabantu ngemva kokhwetho ukuthi abanye babesithi ibandla le-MDC lilodlakela kodwa yena uthi lamuhla bakufakazile lokho ukuthi libandla lokuthula elingala ukuxokozela ngoba nanku phela batshengisele kuhle nguye ke esikhuluma laye lapho kulabo-ke abasanda ukusixhoma likhumbule sicubungula udaba lokutshengisela kwebandla le-MDC lamuhla ezitaladeni lisithi lisola ukubhidlika komnotho welizwe akula mali akula mafuthi ezimoto okuhambisa kulisebenzeka kula msebenzi impilo inzima njalo simzwile la umnumzana Chamise sithi sokusedlula laphana ububi obukhona sobusedlula lobuyana babukhona kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe okutsho ukuthi uhulumende lo vele kalethanga okunye okutsha ngakho ke nxa ufuna ukusiphathisa kulingxoxo ungasithumela inombolo zakho siza kufonela Tombodzoka kwa muri mzvare Kadimaunga hello Hello Mzvare Kadimaunga ehe mungaenderere mberi tanzwa kuti pane tsamba kana kuti petition yanyorwa nebato renyu yanga iri tsamba yei uyezve mune zvamuri kutaura makutaura here kuti MDC yava kuda kudyidzana nava munangagwa neZANU-P F mune ramangwana zviri kufamba si
Andi zvoba tikazvisa zvakadaro tinenge tichitaura zvisizvo zvinodiwa nevanhu isu gwaro redu rataendesa nhasi repetitioni rine tandingati nhaurwa dzinokwana idzo shanu 5 tatagara tanga tichitaura mazuva apfuura chekutanga inyaya yekuti tinoda kuti pave nemareforms ari political and institutional anosanganisira nyaya yemaelections kuti hatidi kuramba tichitenderera tichiita maelections anoramba achinzi abirirwa tichiita maelections anoita kuti vanhu vanoramba vachipokana nenyaya yekuti abuda akaita sei pane nyaya yekuti zvinhu zvakaiswa muconstitution ya-2013 zvinongasanganisira maindependent institutions zvinosanganisira nyaya yematraditional leaders zvinosanganisira devolution zvese izvozvo tinoda kuti zvinge zvichiiswa pamutemo kuburikidza nekuti bumbiro remutemo iri riwanikwe richinzwikwa mumaact nezvimwe zvakasiyana siyana tine chechipiri chatiri kutaura nezvacho kana tichiti tinoda kuita nhaurwa nyaya yekuti upfumi hwenyika economy pamwe chete neugaro hwevanhu hwesocial agenda zvifambe zvakanaka tikutarisa kuti isusu panofanira kuva nemacroeconomic stability tinotarisira isusu kuti hurumende kana kuti vanhu vemuzimbabwe nekuti hurumende iripo izvezvi yakagadzwa nemunhu watisingabvumi kuti akahwina election kana kuti akakunda musarudzo saka naizvozvo tiri kuti zvakafanana nekuti hatina hurumende saka ndokusaka zvinhu zvese izvi tiri kufamba chimwe chechitatu chatiri kutaura ndechekuti nyika yedu chaiyo chaiyo we need to start looking at the nation building national healing nereconciliation nyika yedu yagarisa nguva yakareba kune kupandukirana kwemarudzi nguva yakareba vanhu vachizvirinyirirana
nekurovana hapana nguva yakambogarwa pasi kuti zvinhu zvitaurwe vanhu vabudirane pachena pataurwe chokwadi pagadziriso kuitira kuti tifambe mberi semhuri imwe pazviri ike zvino tinongova nyika asi hatisi mhuri ndochimwe chiri kutaurwa nevanhu vemdp nesu taka tichitaura tichifamba kudai tikuti aiwa pazvatiri kukumbira zvinonofanira kutaurwa ndizvo zvimwe zvezvinhu chechina tinoda kunotaura nyaya yekuti vamunangagwa sekutaura kwandamboita semunhu asina kukunda mutsarudzo havatambirike nedzimwe nyika naizvozvo kuti paitike reengagementi nedzimwe muriwo dziri pasi rose zvinonetsa so reengagement with the family of nations inofanira kuitwa nehurumende inenge ichitambirwa nevanhu vemuno kutanga tanga zvakare nedzimwe nyika dzakatipoteredza nepasi rose
tombokubatai ipapo muromo muzvare hello muzvare kademaunga regai mbokubatai mbijana tine kola saka ndetoda kuti vapinde vamwe vanenge vada kutokubvunza iwo mibvunzo hallo kola
yes hallo
ehe tiri kutaura nani taswera maswera sei
mutaura naedi
ehe mukoma edi muri kupi
yes ndine mamanero angu akati siyanei nevari kutaura
ehe muri kupi mukoma edi
yes ndiri kusouth africa kueastern cape
taura izvenyu
allright chinhu chekutanga chandinoona ndechekuti vanhu vakavhota vango regai ndishandise vara vekuti regai ndishandise chirungu pandiri kuda kutaura apa I think the two political parties, ZANU-PF and MDC, mm-hmm. they are holding the electorate hostage.
Why do you say that?
Nemakaya kuti, karizvinezvi vanhu vari kutambudzika, vanhu vakaedza kuvhotera ZANU-PF vamwe vakaedza kuvhotera MDC. Takabiridzwa maelections senzvara kwavari kuita. Asi katoramba here takangomirira pakuti izvo maelections akabirwa, maelections akabirwa. I think we should move forward because the same electorate iri kusafa iyoyi vachazoikambenera futi the same political parties vachazoenda futi kuvanhu vachida kuvakambenera kuti izvo vavavhotere after a term of office iripo iyi yapera so ndirikufunga kuti dai vari vatungamiriri vane vanhu at heart both parties vagara pasi kana vachida power sharing or whatever zvoiitwa nekuti iye zvinezvi vanhu vari kumusha uko vari kutambudzika zvisingamboiti
makamira muri ipapo mungadai pane zvamungada kubvunza here kuna muzvare kademaunga veMDC
zviripo zvandoda kubvunza
taurai zvinhu
kuti iye zvinezvi takaona muparlamendi muchiitwa mhirizhonga vanhu vachinzi vabviswa nechisimba ivo vari kumbofungawo here kuti izvo iye zvinezvi vabva mukutaura kuti ivo havarekonize vamunangagwa semutungamiriri wenyika asi iyo seMDC ine maMP yayo akaitwa sworn in navamunangagwa vakabvumirei kuitwa sworn in nemunhu wavasingarekonize so ndiri kuti inini vari kuhurumende iripo yavamunangagwa kana iri kunzi yakabira vasiri kuirekonaiza kosei vakabvuma kupinda muparlamendi vachiitwa sworn in nemunhu wavasingabvume vakapindurawo here ipapo because kana vakapindura ipapo then toziva kuti chinangwa chavo ndechei vangadai vakaramba kuitwa sworn in
muzvare kademaunga mhino kana muri ipo
panhaiend mubvunzo wavo ndaunzwa ndinoda tanga nepavatangira kuti aiwa hatisi kupokana ivo neni kuti nyika inoda kufambirira mberi ndokusaka isusu sebato reMDC tati nhasi aiwa tiri kufamba tichiratidzira nhau yedu ndeyekuti mazimbabweans anofanira kuti agare pasi pave nenhaurirano chatiri kuramba ndechekuti nhaurirano iyi ndeyekuti vanhu vangowana zvigaro hazvinei chekuita navachamisa semunhu akavhoterwa vari president nekuti dai zvakafamba zvakanaka ndivo vanofanira kunge vari president venyika nekuti ndivo vakavhoterwa asi hazvinei nekuda kwavo chigaro zvine chekuita nemwoyo wavo unoda kuti ugaro hwevanhu hunake saka ndokusaka tafamba nhasi taratidzira saka chatinoda isu sebato zvatiri kutaura zvananga ndichitsanangura vasati vafona ndezvekuti tikuda kuti nyika ifambe mberi tigadzirise zvinhu zvandataura zviya pamubvunzo wavo vanonobvunzawo kuti sei takabvumira kuti ma parliamentarians edu aende ku parliament sozvoti hati recognize vamunangagwa ngavanzwisise nhau yekuti parliament yakazvimirira yoga kana tichitaura taakutarisa hurumende tine parliament yakazvimirira yega legislation tine judiciary yakazvimirira yega tine executive yakazvimirira yega tichipinda muparliament isusu seMDC tine 28 seats dzatiri kupokana nazvo chete kuti maresults atakawana ikoko haasiriyo but kumwe kwese tikubvumirana nako vanhu vedu vakaenda kuparliament maresults ekwavakavhoterwa takaatambira ende inzvimbo yatinoziva kuti ndiko kunogadzirwa mitemo yenyika hatikwanise kuti titi vanhu vavo garai kumba nekuti hatii recognize vamunangagwa tichienda kuexecutive ndiko kwatiine nyaya yekuti tiri kuti isusu aiwa kamaresults chaiwo chaiwo nanhasi chaiwo nyange vabva kufona kuti tivabvunzoti vamunangagwa vakawanangana havazivi hapana anoziva vakangonziva hwina vakapiwa mapesenti akasiyana siyana zviri zvinhu zvanga zvabikirwa chatiine dambudziko nacho ihu president wavamunangagwa mamwe emaMP yavo chokwadi vakatovhoterwawo vakapinda muparliament kunze kwe28 atiri kuchallenja mumatarezi mhosva ende izvozvo zviri kufamba zvakadaro saka maMP edu acharamba achienda kuparliament chatiri kuda isusu ndechekuti vamunangagwa vasvike panguva yekuti vanobvuma kuti chokwadi sarudzo yaina kufamba mune zvakanaka naizvozvo vanhu vekuvakavhotera MDC kunyange nevanhu vavo vekuzanupf hapana ane chokwadi chekuti akahwina akahwina nengani kunyange isu tine zvakakwana umbo hatina kukwanisa kuwana nguva nekuti kukoti kwacho zvakambunyikidzwa hatina kuwana nguva yakakwana yekuti tirekize kuti aiwa vachamisa vakahwina nepapapo saka naizvozvo tiri kuti ngapaite nhaurirano hatisi kuti isusu tinoda kuti tibva tati vamwe vaya hatichavatarisi aiwa tinoda kuti paitwe nhaurirano nokuti ndo maonera tikuona kuti nyika ingafambe kuenda kumberi paitwa nhaurirano pachazoitwa yatinoti transitional government or transitional authority inogadzirisa zvinhu zvese zvandambotaura zviya zviri four kusanganisira nyaya yemaelectoral reforms kusanganisira nyaya yekuvandudzwa kweupenyu hwevanhu kusanganisira kuitira kuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi
tombokubatsai ipapo muzvarekademaunga
dambudziko nacho ndechekuti vezanupf vane humbimbi ndoga vane nharo vane panhu pavanoda kuramba vari vachingoti aiwa isu ndisu takahwina vonotora pfuti voshandisa masoja anofanira kuva masoja anochengetedza nyika kuti achengetedze bato ravo ivo chete nembavha dzavo dzinenge dzichiba
regai timbokubatai ipapo muzvare kadema ungabatai ipapo mbijana tine mumwe munyarikani wedu we have I think one of our other guests
lapo besizwa unkosazana Maureen Kademaunga isiphathamandla seMDC khuluma ke ngokutshengisela kwalamuhla sesilomunye njalo umhlonitshwa wethu umsekeli wesikhulumeli seMDC elizweni lonke umnumzana Bekithemba ngiyathi ukuthi la sichasisele besimlindele ke uhlelo lonke lolu ukuthi la sichasisele ngesindebele ukuthi kwenzakaleni siyakwamukela kuhlelo umnumzana Mpofu liyangizwa Dr. Mpofu.
Ngiyalizwa.
Ungasichazela ukuthi wena ngombono wakho ngathi ukutshengisela kwalamuhla kuphumelele yini injongo ifezekile?
Ukuphumelela kwalamuhla uhambe kahle sibili. Abantu babuyile njalo thina ke sikukhangelele kakhulu. Ukuthi abantu babesicelile bathi sisenza ama thank you rallies that esiwayenza kuma provinces bathi kanti njengoba sidubeka kangaka salivotela alikwanisi ukwenza okunye nje ukuthi lizame ukutshengisela lani ukuthi hhayi bo ihlupho leze esilazo lani liyazibona so i-demonstration ibingeyalokho ihambe kuhle ngoba le partitions ihambisile anso ingene kiyo ngoba hhayi ugwalo lwangikhona lude kodwana okuningi kwangikhona bekungeyindaba zokuthi abantu bayagqibeka lapha eZimbabwe ngakho thina njenge-MDC njengeibandla elimelela abantu bekumele sibone ukuthi senza into enjalo
yeni lufundile ugalweleni lwe-petition kulokunye laphane umnumzana chamisathi khona ngabe kufonywa uhulumende we-transitional lingasichasisela lapho ukuthi kungabe kunguhulumende womanyano lowo kumbe lithi ngabe kubunjwa uphi uhulumende ukuthi alungisise ezomnotho welizwe
u-transitional government ungena ngokuthi njengoba umama omunye eseke kuluma nje khathesi ukuthi nasikhangele ama presidential elections ka 30 akula umuntu owanqobayo esingathi hayi lo wanqoba ye ubaba uMnangagwa wahanjwa e-court i-concord yasithi hayi yena okwakhathesi kabambi but akula muntu owanqobayo njengoba kunala muntu owanqobayo ngokubona kwethu ngoba iVEC ayisahambisanga ama-documents okwakumele awahambise e-court ku-concord ngenxa yokuthi bayahambisanga ama-documents ona la esosewacela ukuthi ewahambise ngoba yiwazayo ayezatshengisa ikakhulu amakhompyutha ukuthi umnumzana uNelson uwinile ngalokho thina lokho esithi umnumzana Mnangagwa kawinanga le election ngoba thina esilakho njengama-evidence esilawo atshengisele ukuthi kawinanga i-election njengalokho thina sibona ngani i-demonstration le incedile ukuthi khona lathi sihambise lezi zinto esiphambilini phezu kwalokhu abantu ade besicele khona ukuthi sikukhulume
ye laphana nxa usithi ngakho owanqobayo utsho ngani njengoba sake sizwe ibandla le-MDC lisithi umnumzana Chamisa wanqoba
umnumzana Chamisa wanqoba ngalokhu esasilakho thina i-evidence esasilayo i-evidence yayikhona futhi zakuzek esasilayo ngasikhathi bengathathi becrashe ikhompyutha yabo yayitshengisa ukuthi khona umnumzana Chamisa ngaleso sikhathi wayele 2.6 million umnumzana Emerson Mnangagwa wayele 2 million njengoba kwakunjalo bona babona ukuthi khona lapha thina sesizawina ama-elections basesikhashisa ikhompyutha ikhompyutha yangikhona yesa siyifuna for i-evidence ku-concord manje akusabanga njalo ngoba bayala abezekho ukuthi behambelayo khona ngayo lakhathesi siyacela ukuthi khona beyilethe le computer nxa lizile umnumzana Chamisa ekhuluma ngale ku-inquiry ukhulume ngayo njalo wathi babekhiphe i-computer naleyo betshengisa abantu ukuthi khona yathi ivalwa ekumbikhasha yayime njani in terms of ama-figures ethu lama-figures ayekhona phana ayehambelana ayetshengisela ukuthi wawina ngithi khathesi ngisithi u-ED kwakhathesi yena wavunyelwa i-concord ukuthi ebe ngumongameli kodwana ukuwina kawinanga
ye ungasichazisela-ke ngolimi lesingisi ukuthi what's your next step now since you've written to the AU, to the SADC, and to President Mnangagwa, are you waiting for the replies? And if they don't come according to how you want it, what are you going to do next as the party?
In as far as we're concerned, because now what we've done is to petition all these authoritative organizations, and we have done what the people asked us to do. If we then don't get a response as a leadership, we're going to sit down and review, obviously, the demo itself, the responses or the non-responses that we get. And we ask people, because we are a people's party, we'll go back to the people again and ask them what they feel we should do. The National Council of the MDC had actually given us an open mandate to say that if this demo itself, which was the initial start of our, and also where we're supposed to actually air our views, does not yield the results that we require, then we are going to roll over more demos in the future, probably at the beginning of next year.
Okay, thank you very much.
Tiregeti mboenda kuna mzare kadema unga kana muri panare. Pane vamwe vari kunyora pana patina mukoma vanyora pana pa Wellington Takaza.
Ye, live livambile ecingweni Dr. Mbofu nyakuzokhuluma sizaphenduka ku.
Tina Wellington Takaza anyora kuti demo iyi kupedza nguva uko. Ndozvakanyora pano pa Facebook pedu pe VOA Shona. Mzare kadema unga chii chamuchaita uyezve makatarisira kuti inguva iyi yamuri kupa vamanyorera mapetition aya kuti muzoziva zvekuita. Alo, muzvare kadema unga? Sister Lydia, okay. Pana Lydia chigutsa. Yeah, pinda imchirongwa tinzwe. Taura itinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi.
Tiri kufara nezvaitwa zuva ranhasi kuti zvaitwa murunyararo. Asi dambudziko riripo nyika ngaigadzirwe murunyararo, vanhu vanga vabatane murunyararo. Zvakaitika last time zvokuti tovhotwa. Masoja ouraya vanhu instead yekuti vaprotekte vanhu ndovouraya vanhu. After that nyaya yacho haina kwayakaenda, ikangobva yangonyararwa ende vanhu vacho vachizivikanwa. Nhasi motiisira mutemo wekuti mwana kana akaroorwa ari under age anofanira kusungwa murume. Ko vakauraya ava vanhu vese vakawanda vatakaona vachifa vachidoropa rakadeuka, mhosva yacho yakatongwa nani, yakaperera kupi? Saka nyika yacho inonaka sei? Nyika kuti inzi nyika ndisu vanhu, kana vanhu tisimo munyika hapana nyika. Saka kureva kutoti Zimbabwe ndisu vanhu, kwete kuti Zimbabwe ndezanupiefchek. Hazviiti izvozvo. Ende vakaba futi mavhoti zviri pachena, zvatikaona vakaba mavhoti. Saka nyika yacho inonaka sei? Kana vasingatima kuti maelections aitwa muZimbabwe, ngavagare vangotaura chokwadi kuti maelections haasi kudiwa, not kuwaisa time dzevanhu. After that votaura shit pavanhu futi zvokozvinzwa zvese zvavapita maZANU-PF umomo ndo makazara mhondi dzese mbavha dzese ndomadzirimoma vasunge futi vanhu vari kuda kuteeravanhu vanozviitira
tunhutwaaa chibutsambaro
kuzvigesa muzvimusika
Lydia
mbavha dziri muZANU-PF
zvavaiaane. Regai ndimbokubatai muromo ipapo, hatikurudzire hedu kunyombana kunyange musingatsigire rimwe bato. Hatikurudzire kunyombana.
Tiri kurwadziwa tiri kuno kuSouth Africa, tiri kurwadziwa tiri kushandiswa, that's why tiri kuchema.
Aiwa ndizvozvo, kuchema munokwanisa kuchema asi kunyombana hatibvumidzi. Pana muzvare Kademaunga, halo, pana muzvare Kademaunga veMDC vari pano, pamwe pane zvamungadawo kutaura navo. Mumboonesana batai makadaro. Muzvare Kademaunga muripo here? Halo,
ndaure navo. Halo, ndikunzwai.
Yes, muzvare Kademaunga vapo panhare, taurai zvenyu. Sisi Lydia,
Sisi Lydia, makadinei?
Taurai henyu Sisi Lydia.
Inini handina saidhi randiri, asi kuti tiri kuda kunyika igadzirwe murunyararo pasina ropa rinodeuka. Vavega kutotiitira mitemo yekuti hanzi munhu kana akazoroora mwana ari under age anofanira kutsungwa. Kwava vakaurawa zvakaurwa zviri pachena zvinozivikanwa kuti vanhu vemutemo ndo vakauraya vanhu. Ropa racho rakaenda kupi? Mhosva yacho yakatongwa nani? Yakaperera kupi mhosva iyoyo? Ko vacho vakadeukirwa neropa vari kupi? Vari kufungeiwo nezvavo? Chii chavaka vakavaitira wokuti vakarasikirwa nehama dzavo? Nezvinhu zviri kuitika muZimbabwe handina saidhi randiri, handina kwandikusapota. Asi kuti nyika ngaigadzirwe inake, kwete kuda kupa mavhoti emunhu anenge awira. Saka nyika icho inonaka sei? Kana vati no maelections, its no. Togara taziva muZimbabwe kuti hamuna maelections, kwete kuwaisa time yedu.
Saka pane zvamaa muri kuda here kutaura na muzvare Kademaunga vasati tisati takudonhedzai?
Sorry,
pane zvamaa muri kuda kubvunza muzvare Kademaunga here vanga vari kuratidzira kwanga kuri kuitika uku?
Izvo tazvifarira bhodzi zvaitwa murunyara zvakanaka izvozvo, ende ngavarambe vachikondinya kukamu. Nyaya yagadziri zvinhu zvanyatsokunaka. Tiri kutaura kudai tine shungu pamatama, tototya kudzoka kumisha. Takasiya vana izvezvi, vana vakuita kungenherera, tototya kudzoka kumusha ipako, tototya kutouya kutozourawa. Hosi masoja acho ndo ari kuuraya vanhu.
Muzvare Kademaunga, pindura yenyu Sisi Lydia.
Aiwa, tinotenda Sisi Lydia nerutsigiro rwamunotipa, kunyange mati hamuna henyu kwamakarerekera, asi iko kukurudzira kwamuri kuita kuti tinofanira kuramba tichiratidzira nekukurudzira kuti pave nenhaurirano kuti Zimbabwe ifambe mberi. Tinozvigamuchira. Chandingangoda kutaura ndechekuti isusu sebato hatina kufara nezvakaitika mutswa waAugust nekuurayiwa kwakaita vana veZimbabwe vakafa vachiitwa zvipiyaniso zvenyika nevanhu vanenge vachiaiaa hutongi asi zvakare ndingangoti mutemo wekuti wamuri kuramba muchishoropodza wekuti vana vari pasi pezera rekuroorwa kana vachinge varoorwa vanhu havafaniri kusungwa isusu sebato tinobvuma kuti vana vari pasi pezera rekuroorwa kana kuti vasati vabva zera havafaniri kupinda muwanano saka naizvozvo ndinongofunga kuti ipapo tatisiyanei zveshoma tinoda kuti tichengetedze utano nekukura kwevana vedu asi hazvo ndinobvumirana nemi zvimwe zvizhinji zvamataura ende tinotenda nerukurudziro rwamuri kutipa ende zvambobvunzwa nemumwe mutauriri atanga kukurukura neni zvekuti tiri kuzodini kana tapedza chikamu chatatanga ichi ndofunga purezidendi venyika vachamisa pavataura masikati anhasi vatsanangura nyaya yekuti aiwa iri ndodanho rekutanga taendesa tsamba yedu petition kuparliament taendesa kuna president wezanup f vamunangagwa tikaendesa kusadic tikaendesa kuau tine vimbo yekuti sadic neau vanhu vanomiririra zvido zvemhuri dzemuafrica manations emuafrica naizvozvo tinotarisira kuti vachatarisa nyaya iyi vasina divi ravakarerekera zvakare zvinobatana nekomisheni yabva kuitwa yaAugust ndofunga zvakarakidzwa pachena naonarable tendaibiti pamwe chete napurezidend vakasarudzwa nevanhu purezidendi vevanhu vakasarudzwa muswa muna July kuti Zimbabwe yava nenguva zhinji vanhu vachishungurudzana nenyaya dzemhirizhonga saka izvozvo zvinofanira kuti zvimire ndinofunga kuti vanhu vari mu nharaunda yesadic nenharaunda yeau zvinhu zvavanotorowo neudzamu hwakanyanya naizvozvo vachava nenguva yekuzvinzvera vozvodzokawo kwatiri kana zvisina kufamba sekudaro sekutaurwa kwazvaita yatatanga nayo nhasi yatanga tichiiti national demonstration hatiri kunopinda kana iyi tisina kunge tawana mhinduro yatikutarisira kuti inoita kuti nyika ifambe zvakanaka vanhu vezimbabwe vagare muushi nemukaka tinoona sekuti tichatanga atinotima nationwide demonstrations nhasi tatanga nenational demonstration yaitwa muHarare chete tichienda
paapoyabonganationwide
demonstrations nekuti kwese kwafamba president chamisa vachiita atingati mathank you rallies atanga tichitenda vatsigiri vedu kune izwi rimwe chete
zvarekadimaunga regai timbokubatai ipapo timbokubatai ipapo nguva yedu yakudyanana
ndo mafambiro atichaita tichienda kumberi
batai yenyu makadaro
sizacela kuthi laye uDr Mpofu umsekeli wesikhulumeli seMDC aphosele elakhe Mr Mpofu ungasitshela ukuthi lina lanxa lisola okwenzakala elizweni kuyini lina elikulethayo etafuleni lina belifuna kwenziweni ikakhulu ngokuswelakala kwemali lokwenzakalayo khathesi
i-document leliyana esilihambisileyo belitsho izinto ezihlanu okuqala ukuthi besicela ukuthi i-2% transfer tax leyo imiswe ngoba isihlukulu zabantu abaningi befuna futhi ukuthi ngona kuthithwe i-bond ngoba i-bond note khathesi ayisasebenzi and ama-transfers ayesenziwa nge-RTGS asebenzi njalo asomali njengalokho besicela lapho kumiswe besitshilo njalo ukuthi ngona besicela ukuthi ngona i-duty ukuthi ingabhadalwa ngama-US dollars ngoba abantu abeZimbabwe lapha ababhadalwa ngama-US dollars nxa wena ubhadalwa ngebond kumbe i-RTGS uyayithatha ngaphi i-US dollar ngoba ungahamba uyayithenga uyabusuyephula umthetho na ngakho asiboni ukuthi ngikhona abakuthatha ngaphi ukuthi ngikhona bethi abantu bebhadale izinto ngama-US dollar besikhangelele ngezinto ezinjalo lenhlalakahle yabantu ukuthi ngikhona ama-tennis engabhadalisi abantu ngama-US dollar
amathenisi
ayakhala ukuthi khona abhadalisa ngama-US dollar ngenxa yokuthi
bathengeiyabonga kodwa isikhathi asisenele ukuthi sikhulume konke kwenele sibongile kakhulu
bengicela ukukhuluma okukodwa nje
ungaqhubeka 5 seconds
Yes, bulo nomzana lapha tekhuluma isithi indaba savuma usoya inu ngumnangagwa. Parliament kayisoya inu phala ngumnangagwa. Isoya inu ngoclerk of parliament according to ilokuzen ama rules
ye Ntemba uzile siyambonga uDr Becky Themba Mpofu-ke ngumsekeli wesikhulumelise MDC olivalelisayo ngusithandekile mhla.
Thank you very much to Maureen Kademaunga of the MDC, who was also our guest, and all our listeners who were here. Tarisai Bangure, thank you. Jason Banda, thank you for following us, and everybody. I'm Marvelous Mtlanga Nyahuye in Washington. Let's meet again next week.